kunyange azvo kune dzimwe nyika mauto achizvigadza pachigaro mushure mekuputa masimba uto reZimbabwe National Army harina kuita izvi uye rinoti rinoda kugadzirisa zviri kunoita munyika chete. Mumwe mugari wemuHarare vatawanda Chisiri vaudza Studio 7 kuti izvi zvaitika nekuda kwaGeneral Chiwenga avo vati vari kutungamira uto iri zvine unyanzvi.
Monina daita Chiwenga ndomuna ari munhu ari raiti aradza kushinga kwake nekuti amirira nyika, uye ndinoona kuti munhu asina makara notidanganirwa nemakara angadai abva atongoita kuye kuti mudhara abve pachigaro iye atore chinhu avanhu vari ari kutonga, asi aona kuti asiri vanhu vanoita zvepolitics vaipedze nyaya dzavo iye angoradza mudhara kusana kushanganisa kuna mwana akwanisa kukudzoredzai.
Amai Biula Masauso vatiwo zvakaitwa nemauto zvaratidza kuti General Chiwenga mutungamirira asina makaro. Sachigaro wesangano revakarwira hondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa vatiwo pasi paGeneral Chiwenga uto reZimbabwe National Army raratidza kuti iuto revanhu uye rinoda kuti vanhu vagare zvakanaka munyika mavo.
Mauto eZimbabwe akana zvine kodzero kuti vapindire kuti vakorekite nyaya iyoyo. Havana kubvisa masibaba, vakati tiri kubvisa mubhavha vane huori nemakororo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai madzivaidze vati kunyange hazvo kutambura kwevana veZimbabwe pasi peutongo hwava Mugabe kwakatanga kare, vamwe vaitungamirira uto iri kare havana kuratidza ushingi sehwaratidzwa navaChiwenga hwekubvisa vaMugabe pachigaro.
Kuona kwandaita tikatarisa zvanga zvakaita vazvina vashe, tikatarisa zvanga zvakaita vaMujuru, tinoona vaChiwenga vari munhu anoda kubata mapati ose kuti kuvanhu variko, kuutungamiriri variko, saka vanoda kuti zvinhu zvive like neutral.
General Chiwenga ndiye mukuru wemauto wechitatu kubva pakawana Zimbabwe kuzvitonga muna 1980. Vakatora chinzvimbo ichi kubva kuna General Vitalis Zvinavashe avo vainge vasiyirwa basa iri naGeneral Solomon Mujuru. General Chiwenga vakazvarwa musi wa25 Nyamabvuvhu muna 1956 kuwedza uye vakaenda kuhondo muna 1973. General Chiwenga vakapinda muZimbabwe National Army muna 1980 umo vakakwira nezvigaro kudzamara vasvika pachigaro chavainacho nhasi. Zvichakadai veruzhinji munyika nevarwi hondo yerusununguko vachaita gungano guru muHarare rekutsigira basa rakaitwa nemauto rekubvisa vaMugabe pachigaro.
Mugabe ane mukadzi wake vaitendera vachiita mainterfes rari dzekutuka vamwe vachiti vane vanhu. Mangwana tinoda kutadzidza kuda mutadzidza kuti vanhu vanani, isu mahovhete tinoda kutadzidza kuti tisine vanhu. Tiri kukumbira vanhu vese vemuZimbabwe zvepata hazvina basa, uyai usauye makapfeka hembe dzenyu dzemapati.
VaMugabe vari kuramba vakaoma musoro vachiti ndivo vachiri mutungamiriri, kunyange hazvo veruzhinji vari kufara kuti vasiye basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.